Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 14/2023 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala Nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato remDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vachitanga ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Senator Morgan Komichi vebato reMDC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora vanoti vaumba bato ravo idzva rinonzi United Movement for Democratic Change kana kuti MDC uye vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vakomichi vapomera vaMonzora mhosva yekutadza kutungamira. Senator Komichi vazivisa nezvedanho iri kuvatori venhau nhasi kuMedia Center muHarare. Asi musangano uyu wakanganiswa wave kupera nevamwe vanonzi vanotsigira vaMonzora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKomichi.
Atitsigirirana neutungamiri huripo iri bato nhasi pane munhu akaenda kuriona vanhu veZimbabwe nasekusenda vakaenda kuriona rakaenda kudielection 2022 26 March rikawana mazero vanhu vachatakana kukuona iko zvino kafamba kwataura kuvana veZimbabwe kuti uri munhu weMDC andereza chipewa Monzora kune tukamiti vanhu vakaitana kuzviona saka iri kuti bato iri haringangofi nekuti rine history rakafirwa nevana veZimbabwe vanhu vatsvangirai vakafa vakawanda kumamisha yatapisiwa vanhu vakarepwa vanhu vakadisplaiswa nhasi uri kune vanhu vari kuuk vanhu vekuti africa vari kuaustralia madiasporians vakatiza muno nekutisumira nemavhalues eprincipal MDC saka history yose haingangonyuri nekutiikuti hakuna vanhu vanga variko hakuna vanhu vaiziva zvaiitika hakuna vanhu vakuda kumutsa chinichi tinogona kuti mucha chinichi
vakomiti asika vekwa vaMonzora vari kuti imi makuda kutanga rimwe bato nekuti makakundwa musarudzo kana manga musingawirirani nemaitirwo esarudzo dzacho vecongress
havafani kumborodaro sokutanga patakaita EOC pakaitwa madhakanano namadhaka econgress But ndakanyengerera vanhu ndini nditi orit ngatifambemberi tione pakuda pane zvinobuda im regretting why I ever said that so takandipira nekuchanisa kucourt because atika experience that were worse off than why we took chanisa to court and people are grateful kuti why did you do that because yatakata come across even the previous defender congress aaidedicated angari mahumbwe there was no congress yakaitwa
Asi tanzwa kuti musangano wenyu wambokanganiswawo zvakazvifamba sei
wakanganiswa asi tangatapedza yedu kupa spichi yedu tangatataura spichi yedu yapera tataura kumajournalists varekota zvese saka patatanga kuita question time ndo takasondatso responda kuma chief journalist atanga kubvunza asi tatapedza kuanza maquestions acho ndo papinda kagroup of 5 to 6 people vanga vakadhakwa one of them anga ane banga and ndobva uya anonzi Boas Mhangamiso ndiye aleader the consult yekutanga kundituka achiita mutengesi achidisenda Douglas Monzora achiita zvese kusvika tazoona kuti aiwa hapana zvichienderera mberi ndobva tazostopa zvedu.
Tichitarisawo kuti sarudzo dzasquad rides muri kupinda here musarudzo muchikwikwidza?
Tinopinda tichikwikwidza.
Senator Morgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba kuti tinzwewo divi ravo.
Pachekutanga tatinototaura isusu sebato, tinoti mumwe nemumwe ane kodzero yake kubuda kana kupinda. Tine drone policy, tinoti tinogunika mufreedom of association nefreedom to disassociate. Saka danho rakatorwa navakomichi hatina kutishamisa nekuti zvito zvavo, asi chatisingadi chete kuti chiitike ndekuti vakomichi vanozvishandisa zita redu, vashandise logo yedu, vashandise slogan yedu nezita redu nehedquarters rine adresi dzedu, asi vaende aiva tinovabvumira.
Asi kazita rebato ravari kushandisa rinenge rakasiyana nerenyu iri?
Ndozvandiri kuti kana vadaro tinovataiva makorokoto, tinovati makorokoto chaizvo, nekuti isu hatingarambiri munhu arida kuita zvido zvake. Hatinga hatipo nekumbunikidza munhu kuti kana wabuda mubato redu totomuvenga. Tinovati aiwa makorokotoi tawanda muopposition.
Vari kutiwo vamwe vatumwa navamonzora vaenda kunokanganisa musangano wavo nevatori venhau vachitungamirwa namukoma Boaz.
Right, handisimbe tikukanganisa kwaitwa pamusangano nekuti maimeji acho ndinawo. Chandaona ndechekuti mukoma Boaz vanga vachibvunza kuti imini kumira kwamaita ipapo muchiti maada kuita imini mutungamiri mapresident emdc matumwa nani? Nekuti tine kodzero dzekubvunza semamembers emdc, nekuti makapresida over congress nenational council mukaita hand over power, mukaita take over zvese zvikaitwa pamutemo. Asi nhasi maakuti imini ndini mapresident emdc, muri nekuti makatumwa president emdc kuenda kulanda nekubasa.
Vari kutiwo zvakare vari kutozvidemba kuti sei vakati vachamise vabva pautungamiri vachitiwo vamonzora vakutoita zvakanyanyisa kudarika pane zvavaipomera vachamisa.
Chinonetsa ndechekuti vakomichika vari kutaura vakatsika mukati mekunze, ivo havana kumborambidzwa kuti vaende kunojoina vachamisa. Zvekuramba vachingotuka monzora izvo, aiwa ngavakadaro, vada kunojoina chamisa ngavajoina vakanyarara. Saka ngavasaramba vachiti monzora monzora, kana vana zvamonzora zvisingaiti vane kodzero yekunojoina vashamisa vacho nekutonesa vapresi. Atichaita kuti vanoziva kuti kwachamisa kwacho hakutoiti, ndosaka vakufoma bato ravo. Saka vari kunyepera vanhu nekudangoshivisa vanhu. Ada kufoma bato rake ngaafomi, asi vati kudzidzira kurova zvibhakira pana vamonzora.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 Dr. Agnes Mahomba vanoti vanhu havafanire kuvhunduka kuti chirwere cheCOVID-19 chave kudzoka zvine mutsindo, nekuti hapana zvachinja pane uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano yeParliamentary Portfolio Committee on Health Dr. Ruth Labode mudare reparamende nezuro ekuti chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya, uye kuchipatara chemupilo kuBulawayo kwatovhurwa imwe kamuri iri kurapwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi kunyanya vana vadiki. Dr. Labode vaudza Studio 7 kuti vari kushanyira zvakare chipatara cheparirenyatwa mangwana kuti vaone kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazotipawo maonero avo. Mutori wedu wenhau Ivan Zvininga weStudio 7 abata Dr. Mahomba kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu maererano nedenda reCOVID-19.
Tinotenda nebvunzo wenyu iko zvino ndiri kutotarisa tinoti mastatistics edu tichianalyza kubva nguva yakati neWHO zvakare necabineti yedu kuti COVID haisisi an emergency bachangowo chirwerewo, asi tinofanirwa kuramba takadii tiri vigilant kana takanyatsokuvhura madhiso kuti isazodzoka ichitinetsa. But tiri kuona kuti zvichakamira zvakanaka. COVID-19 Zimbabwe ichaka iri controlled, atinoti maepidemic curve yakaita zvakanaka chaizvo. Tiri kutoona kuti tatoone gore kubva gore rapera nguva dzino kusvika pane zvino, curve yedu yaramba yakangoita stable. Saka tiri kuti hapana chekuvhunduka tisawe tine panic.
Kumashoko atiri kunzwawo nevamwe kunzi kuna Nampilo Hospital nedzimwe nzvimbo yave kutotaridza kuti yatodzoka zvine mutsindo. Muri kunzwawo here nezvemashoko aya?
Tine kuti takamuya mugungu katinoti winter. Takona vanhu vangorwara mafuflu vakadaro. Saka vanhu vakubva kufunga kuti yave COVID kwete hama neshamwari. Uye tinotongoziva kuti nguva dzechando kudai vanhu vakabatwa nayo vanoti vandei.
Kurudziro yenyu yochi tuo kudini kune veruzhinji.
Ine chingo kurudzira kuti kana uchingobatwa nayo nefuru iyoyo uchigona enda unodzidzwa uchigona usapindepinde mune vanhu vakawanda garawo zvako kubva kwako kuti usaipararidzire nekuti kana uchikutestwa hapana anozoziva kuti chichero inacho.
Saka muchidimbu tingati veruzhinji vasavhunduke zvavo.
Vasavhunduke zvavo ndosaka mukona isu tichingori pano COVID-19 calls inoita kuti nyatsogutsikana tichingoramba tichitarisa nhamba dzedu kuti zvakamira sei. Pane chinenge chaitika tinotoazivisa nekukumidza tichibva tataurirana kuti tozvifambisa sei. Asi pano zvino muri Zimbabwe haifaniri kuvhurukaba.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti National COVID-19 Task Force Coordinator mubazi rinoona nezveutano Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoita zvekusetsa vanhu pamadande mutande akasiyana siyana muzvare Felistas Murata vanozikanwa nekuti Maititi vachapedza rimwe zuva rechipiri vari mutirongo sezvo vachuchisi vari kuti vanogona kunge vaine dzimwe mhosva dzinoita kuti vasakwanise kupiwa mutongo wekushanda munharaunda kana kuti community service sezvavainge vakumbira kudare. Maititi vakabatwa nemhosva nemusi wechipiri yekuba midziyo yavainge vakwereta kana kuti theft of trust property. Vange vachifanira kupiwa chirango chavo nhasi asi vazonzi vadzokere kudare nemusi wechina. Gweta ravo vaAmos Masango vanoti vashamisika nezviri kutaurwa nevachuchisi sezvo vachiti Amaititi havana dzimwe mhosva dzavari kunzi vakapara sezviri kutaurwa nevachuchisi. Asi vachuchisi vanoti vane imwe mhosva yekurova munhu nekutadza kuenda kudare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vangangosvika zana nevatatu kana kuti 103 vakafa mudunhu riri kumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria mushure mekunyura murwizi kwechikepe chakanga chakatakura mhuri dzaida kubva dzaibva kumuchato. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera kunyura kwechikepe ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamira pamberi pedare raMajor Street muMiami, Florida nezuro vachiramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakachengeta magwaro asina kukodzera kuonekwa nemunhu wose ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika pavakabuda muhofisi yeWhite House uye kuvharidzira hurumende apo yaiedza kutora magwaro aya kubva kwavari.
West mudare paramende vaJobsikala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa vasikala vati havasi kubatwa zvakanaka sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzemumakumbo uye kugariswa vari vega. Vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda asi havana kupindurwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaZelus Gumbo vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vasikala vari mujeri.
Mararamiro ari kuita vasikala vari muchikurubhi wakaomarara zvikuru. Vari kurarama ari munhii akasungwa dzingava dziya dzatinoti mbira dzakondo. Hakuna munhu anoti wachikorerwa kodzero dzako woiswa mukati mejeri. Mukati mejeri makare imomo worarama zvakare wakasungwa maoko nemakumbo. Izvi zvinhu zvinoafekta dzingava dziri ndangariro dzavo, ungava huri utano hwavo. Sazvinhu zvekuti tine kuchema kukuru, tine kubatikana kukuru nemararamiro akaita seiwaya. Nedzimwe nhambwe tinotombonzwa kuti kune vanhu vanouya vachimbovabuditsa mavanenge vakasungwa vari woita sekuti vane zvavanotsvaka. Asi zvinhu zvekuti nanhasi tinotyira even utano hwavo kuti zvingava zviri zvii zvavanenge vachitsvaka. Asi mararamiro avasikana muusungwa wavo wakaipisisa zvikuru.
Mutauriri webato reTripleC Muzvari Fadzai Mahere vanotiwo havasi kufara nezviri kuitika kuna vasikala.
SeTripleC tirikukadzika zvakanyanya maererano nekubatwa kwavaJobsikala vasvitsa ivo nhasi gore vari muchitokisi vasati vabatwa nemhosva. Tinoziva tose kuti pamutemo paconstitution yedu munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba kana kuti bail pachirungu.
Asi vachipindurawo mukuru mubato rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati vasikala vanofanira kutakura muchinjikwa wavo.
Mutemo wemunyika yeZimbabwe wejekerere wakabvumiranwa namapato ese nevana vemuZimbabwe wese mune 2013 unotaura iwo zvinoitika kana munhu achinge atyora mutemo. Vasikala vakatyora mutemo nezvavakaita kukonzeresa mhirizhonga kunzvimbo yeNyatsime nekuSt Mary's. Zvinozikanwa izvozvo uye nemumashoko avo vakazvitaura. Handizivi kuti vanoramba vachiti vasikala vari kuiswa mutirongo nenyaya dzezvematongerwo enyika havana here kuona kana kuti havana meso here ekuona kana nzeve dzokunzwa zvaitaura vasikala. Zvakasaka kuti mota dzipwanyiwe, mashopu apiswe, dzimba dzevanhu dzipiswe, pakatoshayika vamwe vainzi vamuramba tsvina vaiva chairman wemusangano weZANUPF. Zvekare izvo vaizviitira vachiziva kuti Muzvare Moblessing Ali havana kuurayirwa zvematongerwo enyika.
Mumwe ashorawo nyaya yekugariswa mujeri kwegore rose kwavasikala ndisenator Morgan Komichi.
Kufunga kuti akugarirei almost whole year ari muremand chisi kunetsa. Good rights here munhu akakanisa paramhosva ana marights akari constitutional anofanira kurespectwa, anofanira kupiwa bail.
Vasikala vakamboedza kanodarika kagumi kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi zvose izvi zvakakona n'anga murapwa achida. Vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira nyaya yekuti vaipesvedzera mhirizhonga, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yeParliamentary Legal Committee inoti hapana chakaipa pabiri rekuwedzera mari yekuti vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nedare paramende vabhadhare mari idzi. asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vakafano bada chigaro chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba varamba kuti zvabva kuPLC zvizeiwe mudare vachiti kuchikora mutemo. Vati kana komiti yangotora danho hapana gakava rinozoitwa, chinenge chasara kuti zvabuda zviendeswe kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette. Izvi hazvina kufadza nhengo dzinopikisa zvapa kuti pakandiranwe makopu nematete. Sina kufara nekutongwa kwavamutomba mumiriri weBinga North vaPrince Dubeko Swanda vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, avo vati veruzhinji vanoda kuziva zvikonzero zvaita kuti PLC isvike padanho rekutsigira kuti vanhu vabhadhare mari yakawanda kudaro kana vachida kupukwidza
musi. Ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kuti ruzive kuti kwa mafizi hakunzi ngaenderere mberi akadaro. Chikonzero chii chaonekwa nePLC
sarudzo. Vamwewo vasina kufara nezvaitika mudare nhasi, mumiriri weMakoni Central vaDavid Tekesheve MDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, avo vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuzeya gwaro rePLC rekutsigira Statutory Instrument 144 ya 2022.
The PLC committee of Anokuyamu House and tell us what were their findings so that we can see it going on outside them.
Saka imise vatekeshe vaendera mberi vachitinyaya yemari dzemanomination fees inofanira kudzorwa kudare repamusoro zvekare. Izvi zvatsigirwa nemumiriri weMutare Central vaInnocent Konese.
Chajanyirirwa asi tinondiona sekuti munhu akateka kumhangara nyaya iyi dei adzokera Constitutional Court okumbira kuti nyaya iyi itongwe zvechimbi chimbi nekuti hapasina mazuva.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito gare pi vati kuzeya kana kusaziya nyaya iyi hakuna zvakwaibatsira nekuti hazvina zvazvinochinja nekuti mari dzichabhadharwa ndidzo dzaivepo musi wakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika.
Uye kana tikange tazviona kuti yakawandisa kana kuti ishoma tichida kuzvichinja, tikazvichinja nhasi hazvichabatsiri nekuti president vakataura zuva pamaelection. Ndo zvinoreva section 157 subsection 5. Anything chakaitwa before president vaproclaima chinoramba chakadaro nguva yemaelection. Chakazoitwa after chakutozoshanda kana taakuita mamaelection.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino, uye muna Nyamavhuvhu gore rapfuura Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo idzi. Vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachabhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti $20,000. Vanoda kupinda muparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Zvichakadai, mumiriri waHarare North vabuda mudare vachiratidzira pamusoro pemashoko avanonzi vaudzwa navaJoseph Chinotimba zvine chekuita nerusaro raganda. Vati akakasike kutanga vachiudzwa mashoko makukutu ane chekuita nerusaro raganda, vachiti izvi zviri kuitika kunyange mubato ravo. Nhengo kubva kumapato ese dzashora zvaitwa navaChinotimba. Vatogare pevati Zimbabwe haikurudzire nyaya dzerusaro raganda. Mutauri wedare paramende vati vaChinotimba vaturure mashoko avo, asi pavazoita izvi vamakamu pamwe neimwe nhengo yedare iri yechichena vaJohn Houghton VCC zvakare vachimirira Kariba vange vatobuda mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAustin Majahanjani vanoenyanzvi mune zvekurima, avo vari kushura mare vachirima vari kuBotswana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tese tinoziva zvakaitika kuZimbabwe for the past 20 years. Tese tinoziva vakanga varimo Zimbabwe for the past 20 years, and the years I asked the daughter of the end, the event reform Yakaichiwa. Yaka affect the one machine, Yaka face two, both my graduates, a Greek, then Shandra, Shandra, more Greek industry, from Shandra, more farm to Zimbabwe. Vazhinji vedu display after the fast track.
Saka ndo yakaita kuti munge muchizo buda muchienda kuBotswana.
One nyaya dze kuti zvaunorima zvachona zvotengeswa sei. Ndoda kupa example chaichai. Kwarisape kwatianga tiri tairima fojika. Unorima uishanga maUS dollars pakuzoenda musika wodzwa kuti hafu yemari yawatengesa nayo yodzwa kuti unopuwa in US dollar, the rest unopuwa in RTGS or equivalent of US dollar but in local currency, but you wakatenga my inputs, wakatenga jinogi wama fertilizer ne mishonga pakurima pachina wakatenga ne my US dollars. Saka zizo vane bunduso kune murimi hence unongo zipetra wana uta pachurungu nengi ya kuzi nionunga making money make sense.
Saka kubotwana makashiko tenga nzimbo yereka na kuti maka kumbira nzimbo yeku shandisa.
No, there are partnership that we went through, my partnership, and you come in as a foreigner, you go into a partnership with the Mum Naningani land, kind of to Munuirana, Upa, South Europe, Wirana. When Munaninga is in the Munda, you watch it in the North Rashakat. When Munanga is in the Marriage, you watch it in the expertise or the know how. More Sangana Pakati, more Rana, only profit sharing basis.
Saka zvizva muri kurima ikoko kuBotswana makaenderera mberi nekurima fojika here?
Kuno kuBotswana hairi nefojika, sinota due for production nefojika. Kuno kuzvizva madomasi nema green paper ne, yaningangoti pachirungu kana pachishona horticulture.
Asi zvirimwa muri kuwana misika here uye muri kutambirwa sei nevagari vaiko kwamunorimira?
Zvirimwa tiri kuwana musika, misika iripo, misika one yokutanga Botswana musika pachazvo wakazvimirira wega because government of Botswana has been trying to promote yanga itraya kukurudzira varime muno kuvarime pase zvavo. Pakudano vane zvimwe zvavakahana kubva kuti hazvitori from South Africa zvichiuya kuno. Zvakaita kuti mikana yemamaketi inge yakavhurika the local market, saka ndozvaita kuti mikana inge iripo.
Mune vamwe vamunoshandawo nawo here vekuZimbabwe pachirongwa chenyu ichochi?
Ndingangoti pazhinji pane marequirements anodiwa neBotswana government anenge achiti a certain quota inofanirwa kunge iri yemaforeina, a certain quota in labor force and mautilities anofanirwa kunge ari local quota kana kuti maforeign quota. Tinotishanda nemaquota anonga achidetemainwa neministry of agriculture yemuBotswana. Like iko zvino tinenge tine 50% of it in getting my foreigners, 50% it also my locals.
Muruku Sanganone Matamzuka.
Come on, Pataka Ba, Domi, because then Shagaji can just put in Mushaka Nawa, Watcha, Wangano, Manyashi, Manira, who need to receive Taremusa. Red Lagacha, but the hope you would want to use.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kurima chiri kuBotswana vaAustin Majahanjani vari parunare muGaborone kuBotswana kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nenyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwemagwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe Exemption Permits. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika uye dzenhengo dzedare reparamende. mumiriri weZengeza West mudare paramende va Job Scala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato reMDC rinotungamirwa nava Morgan Tsvangirai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.